International.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 10/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Namato watiri kuti the Zimbabwe we want campaign. Saka nhasi tangatifana kulauncha hurongwa ihwohwo huchange huchiitika throughout the entire nation. So today tangatilauncha Zimbabwe we want prayer campaign. Saka zvakaitika ndezvokuti takabhuka pachechi yeDachi iri munaSamura. Mapurisa ndobva aenda ikoko vakanova instructor kuti vacancel booking yedu. Saka vanhu vachinobva vatifonera kuti tamengwa nemapurisa saka tichakwanisa kuhostai.
Mapurisa emuHarare anosunga vanhu pamwe nevafundisi nevatendi vane chitsama vanga vachida kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti the Zimbabwe we want campaign. Sangano reUNICEF rinoparura Committee yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee. Iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Mugodhi weTable Mine kuhange unodzinga vashandi makumi matatu nevana basa mushure mekunge vada kupinda mune rimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wekutanga wemat20 chichibandana neAfghanistan chiine ukasha mushure mekurohwa mumitambo mitatu yezuva rimwe. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa muHarare nhasi apinda zvechisimba pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny ndokusunga vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vanosanganisira vafundisi nevatendi vane chitsama mushure mekunge mapurisa arambidza vedzisvondo ava kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti the Zimbabwe we want campaign. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira zvombo anonzi apinda zvechisimba pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny rinotungamirirwa naBishop Anselmo Magaya ndokusunga vafundisi pamwe nevatendi vane chitsama vanga varimo mushure mekurambidzwa kwavaitwa nemapurisa kuparura urongwa hwavo hwekunamatira nyika. Bishop Magaya vaudza Studio 7 kuti mapurisa akaenda pachechi yeDutch Reformed Church in Zimbabwe iri pakati peguta reHarare nezuro kunomisa urongwa uhu kuti husaenderere mberi nhasi.
Takashedzera munamato watiri kuti the Zimbabwe we want campaign. Saka nhasi tangatifana kulauncha hurongwa ihwohwo huchange huchiitika throughout the entire nation. So today tangatilauncha Zimbabwe we want prayer campaign. Saka zvakaitika ndezvokuti takabhuka pachechi yeDutch iri munaSamura. Mapurisa ndobva aenda ikoko vakanova instructor kuti vacancel booking yedu. Saka vanhu vachinobva vatifonera kuti tamengwa nemapurisa saka tichakwanisa kuhostai. Saka ndobva tachinja venue, ndobva taita chipatapata kumhanya kuti titsvage imwe new venue. Tatsvaga imwe venue ndobva vanhu vakutoungana zvokuungana zveyaizi ndobva vasvika zvakare ipapapo. Saka ndozvaitika ipapo.
VaMagaya avo vasina kusungwawo vati havasi kufara nekusungwa kwaitwa vamwe vavo.
So taona kuti meeting haina kubudirira. Vanhu vazongo decide kuti vamboona mata kuti vadismisswe, then mapurisa ndobva auya akavasunga. Saka ndo zvaitika izvozvo. Zvino tiri kuti semakereke tinoshungurudzika chaizvo nokutsutsumwa pamusoro pehurumende iri kuzviti ihurumende inoita zvinhu nemutoo wakasiyana. kuti zvataiona zvaitika mazuva mukabe ndo zvatokuona zvingoitwa mazuva munangangwa.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa Harare Central kuti vasungwa ava vanogona kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati zvaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzeve dzisvondo dzekunamata vakasununguka.
Kodzero yekuti mwana weZimbabwe zveyake akwanise kuzvitaurirawo zvaanofunga mupfungwa dzake irimo muconstitution yeZimbabwe. Kodzero yevana vemuZimbabwe kuti vaungane zvavo vachitaura nyaya dzavanoda irimo muconstitution yeZimbabwe. Kodzero yekuti uwirirane nevaunoda kuwirirana navo irimo muconstitution yeZimbabwe. Zvataakuona ndezvekuti hurumende iripo iri kubvarura constitution yeZimbabwe ichishandisa mapurisa nevamwe vanofanira kunge vachichengetedza constitution ndovaakushandiswa kuidambura. Tine kushushikana kukuru kana tichiona vana Bishop Magaya vachingoti vanoda kuungana nevamwe vavanoda kuungana navo vachiita zvechitendero chavo vachironga zvavanoda kuronga pachezvavo vachidhisrapwa nemapurisa anofanira kunge achivachengetedza achiita basa iri. Zvinosuwisa tizwa kuti vamwe vacho vatosungwa. Tinokondema tichiti hurumende iyi ichiri hurumende yenyika here nekuti hurumende yakazvarwa kubva muconstitution.
Izvi zvatsinirwa nasachigaro weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai chabata.
Hurumende yedu inofanira kuremekedza vemachechi nokuti havasi threat to national security. Havasi vanhu vanoda kurwisa hurumende asi vari kuita kampeni yokuti vanamatire Zimbabwe wati kuti Zimbabwe hatindoda tose yakanaka. Ndo zvatinoti isusu hurumende yedu inofanira kuremekedza vanhu vanoungana sezvo zvichitenderwa nebumbiro redu remutemo rinobvumidza kuti vanhu vaungane nenguva yavanoda.
Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa.
Tichizosvika pamaelections a2023, regime haifaniri kurambidza vanhu kuti vaungane, ichirambidza vanhu kuti vanamate. Takaona zvakare kuti vakarambidza kuti paitwe match yavamagaisa vakashaya musuno. Saka izvozvo ndozvatinotaura kuti muZimbabwe mune crisis. Havasi kuteedzera mutemo, vanhu havana kusununguka. Saka ndorusununguko rwatiri kurwira isusu kuitira kuti 2023 pazoitwa hurumende nyowani. Saka tinoshuvira kuti munhu wese ngaaregiste kuti anovhota.
Hatinawo kwanisa kutaura nemutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tibve divi remapurisa panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vachafadzwa mugwadi vaudzawo Studio 7 kuti
nyika ino ichiwana kuzvitonga kuzvizere norusununguko. Yakawana zvekare rusununguko rwekuti vana vemuZimbabwe vose vaite zvitendero zvavanoda kunamata chechi dzavanoda, dzingava dzechiafrican, dzetsika dzedu kana dzamarasta vose, kana vanonamata mwanakomana wamwari Jesu Kristu vose vanoonekwa vachikwira makomo vane dzichechi dzavakavaka munzizi mumiti mumasango vachinamata. Hatisati takambonzwa gungano rekereke rakarambidzwa kuita namapurisa muhurumende yeZANU PF kana yevamunangagwa. Saka hatidi kutsvaka kushoresa hurumende nekuita mabhindauko asina munyati kana kuti mabhindauko asina zvaanoreva kuzita nokushanangurwa kwezita remwanakomana. Vanhu vamachechi ava tainzwa nyaya yavo kuti nyaya yavo yanga isiri yokunamata, nyaya yavo yanga isiri yokushumira Jesu Kristu, nyaya yavo yanga iri kuunganidza vanhu nezvematongerwo enyika. Handizvo izvozvo.
Mapurisa nezuro akanyimawo mvumo yekuungana kusangano reHeal Zimbabwe Trust iro rakanga rakumbira mvumo yekuungana nemugovera muHarare Gardens kuti varangarire vaAlex Magaisa vakashaya mukupera kwesvondo. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu wese anenge asungwa anofanira kunomira nemhosva dzake mumatare obatwa nemhosva kana kuzvichenura kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano reUNICEF nhasi raparura Committee yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wemiri weUNICEF muZimbabwe, amai Zainab Adam, vadanhu vavatora iri rakakosha pakupa vechidiki simba rekuti vazvitaurire nekuzvirongera zvavanoda pakurarama kwavo. Amai Adam vati vanofara chose kuti hurumende yeZimbabwe inoda chose kusimudzira vechidiki, vachiti chirongwa chavaparura nhasi chiri kuitwa munyika zhinji pasi rese. Tenderere. Mumwe ari kutungamira chirongwa ichi muUNICEF, mumwe ari kutungamira chirongwa ichi muZimbabwe, amai Biula Senzanje, vauza Studio 7 kuti vechidiki vakawanda vari kurasikirwa nemikana nekuda kwekuti havana ruzivo rwezviri kuitika, uye kuti vabereki vavo kana kuti hama dzavo hadzivabatsiri pane zvavanenge vachida kuita. Bhati chirongwa chavaparura nhasi. Nhengo dzekomiti yaparurwa nhasi iyo ine vechidiki vanobva kumativi mana enyika, kusanganisira makanzura nenhengo dzeparamende dzevechidiki, dzadzinofara nezvaitika nhasi dzikati dzichashanda nesimba kugadzirisa zvinonetsa pane vechidiki. Valinko Ntatenda Bitipiti ndemumwe apinda mukomiti yaparurwa nhasi iyi, uye vanoti vachashanda nesimba kuona kuti vechidiki vabatsirwa. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati vanotambira chirongwa cheUNICEF.
Vamwe vaya vanotya simba rinoshandiswa nesivhi sosaiti vanenge vakuta ava zvamuri kuita izvi muri kuinya kuita zvinhu zvinenge zvamatongerwo enyika nekuti hamusi kushanda pamwe nehurumende. Vakushandawo nehurumende vanenge vachiita vatisu tinokwanisa kunge tichifanira kunge tichicoordinata nekuti isusu mapolicies nema.
UNICEF inoti vechidiki vanosangana nematambudziko nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushaya ruzivo rwezviri kuitika munyika, kushaya mari netsigiro kubva kuvabereki pamwe nemasangano anomirira vechidiki munyika. Vamadhuku vati ichi chokwadi uye vari kuedza kugadzirisa matambudziko.
Mugodhi weTable Mine uri kuhange unonzi wadzinga basa vashandi vanosvika 34 kana kuti 34 mushure mekunge vanyoresa kuve nhengo dzesangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mines Workers Union of Zimbabwe. Sangano iri rinonzi riri kurwisana nekambani iyi kumataredzi mosva. Vashandi vemugodhi uyu vanoti mihoro yavo iri pasi zvakanyanya, mashandiro avo haana kutsarukana uye vanotyisidzirwa nevakuru vebasa. Taedza kunzwa divi revaridzi vemugodhi uyu asi varamba kutaura pamhepo vachiti vanoda kuti tivatumire zvatinoda kubvunza paine nguva kuitira kuti vatange vataura nevakuru vemapazi ane vashandi vari kunzi vamiswa mabasa. Mumiriri wehwange mudare reparamende vaFortune Molokele vanyorawo nezvechiitiko ichi padande mutande reTwitter vachiti zvinosuvisa zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta riri kumirira vashandi vamiswa basa ava neTable Mine richishanda nesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaKevin Mawoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Kunyanya takatarisa kudivi kuno kuhange ungatarisa muchina ane mamines kunoku, working conditions acho they are deplorable and vashandi vari kubatwa zvisina kunaka. And this is happening in the face of the government, pasina ma interventions ari kuitwa despite us making efforts as ma trade unions tichimirira vashandi wavo. But would expect kuti 42 years after tichitarisire kuti ma conditions of service anga achiitwa achitedzerwa maringe nezvatotarisira nezvatinowana mulabor act yedu.
Tiri kunzwa kuti kwatosvika kuma 35 namba yevanhu vari kungomiswa miswa kuTable Mine uko. Zviri kufamba sei ipapapo?
Wanawa ndingangoti chiri kunyanya kusakisa kuti chizvo chakonzeresa kuti vanhu vange vachimiswa tine kesi yatagara tiinayo iri kuinvolva vanhu ivavo nhamba iyo semunhamba ye35 vashandi ivavo. Ndingangoti pa35 pangosiyiwa vashoma vanga vaine mahigh ranking positions uye vakazoita sekudududa mukati menyaya yatanga tichiita. Zvokuti mukatotarisa panyaya iyoyo patoine vamwe vasina kuunza information yavo vachiratidza kuti kuda vanenge vakanyengererwa nevekambani vakasiya vakati hatichadi kudii kuti nyaya ienderere mberi. Saka ndinoona ndochikonzero chekuti makatisungisa sekambani, saka inuwa osewa nwaka jwena futi trade union inuwako zewe wa shandi ndo chineke chako ndresa kuto wa shanda wangu wa chiniswa zekuti daipa pane chiko ndresa kuti wangu wa miswa zvinga dai zvakatarwa mutsamba dzavakapiwa bati dzinongoratidza kuti itsamba dzingori silent
saka mutemo unenge uchiti zvinofanirwa kufambiswa sei
indivhendi yekuti macontracts amiswa semamisirwa aitwa tinotarisira kuti employer anga achibhadhara the unexpired portion yeemployment contract iyoyo kureva kuti kubva muna July zvinobata kuna November ikoko kwaifanira kupera contract vashandi ava vanofanira kubhadharwa mujandigiro vakagara kumba
varidzi vetable mine vari kuti kudii nemamiriro akaita zvinhuwa
tinoona rumwe rekupo ruri kutaurwa runoratidza sekuti vari kuda kuzama kurwisa kuti nyaya iyi yatagara tinayo isaenderera mberi but isu sevarwiri vavashandi tichamiramira panyaya yekuti vanhu vavanga vachiwana zvakakodzera nokuti it's an issue yeviolation yemaCBA provisions atiyoti collective bargaining agreement
vanga vari gweta riri kumirira vashandi vetable mine vadzingwa mabasa richishanda nesangano renational mine workers union of zimbabwe vakevin mawoyo vachitaura vari parunhare kuhwange naivan zininga westudio 7 Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro iro rakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mashanu negumi nevanomwe kana kuti 505 million ndinodzokorora kana kuti 5517 vanhu zana nemakumi maviri kana kuti 120 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare Vanhu vabaiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vadarika mamirioni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6.2 million kuchitiwo vabaiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vadarikawo mamirioni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukupera kwemwedzi wachikunguru Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nemusi wechina vakaramba vachitadziswa kutaura mudare reparamende nevezvematongerwo enyika vanopikisa avairamba vachivakurudzira kuti vasiye chigaro. Svondo rapera varamaposa vaipomerwa mhosva yekupfumbatisa mbavha mari yevhara muromo kuti dzirambe dzakanyarara pamusoro penyaya yekubiwa kwemari yakawanda kwazvo kubva papurazi ravo muna 2020 apo mbavha dzinonzi dzakaba mari inosvika mamirioni mana emadhora varamaposa vanoti vari kungosvibiswa munyaya dzezvematongerwo enyika Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden pamwe nevamwe vatungamiri venyika dzemudunhu rekumavirira kwepasi rino kana kuti Western Hemisphere vari kutarisirwa kuzivisa nezvegwaro reurongwa hwedzinyika kuti dzikwanise kuchengeta vapoteri vakawanda. Urongwa hwethe Los Angeles Declaration hunogona kunge huri chinhu chikuru pane zvose chabuda mumusangano wenyika dziri mudunhu reAmerica. Uyo wakadzikisirwa pasi nekupesana pavanhu vakakokwa navaBiden. Vatungamiri vekuMexico nenyika dzepakati peAmerica vakatumira vakuru muhurumende dzavo mushure mekunge America yasiya Cuba, Nicaragua neVenezuela. Zvisungo zviri kutarisirwa kuziviswa nhasi zvinosanganisira nzira dziri pamutemo dzekushandisa kupinda mudzinyika, rubatsiro kunharaunda nevanenge vakanyanya kukanganiswa nekufamba kwevanhu, kubatwa kwemiganho inopinda nevanhu uye kushanda pamwe munguva dzechimbi-chimbi. Vamwe varimi vanoti vari kubirwa chibage chavo chichiri muminda izvo zvave kuvamanikidza kukova chibage chavo chichiri chinyoro zvinove zvichakanganisira kutengwa kwechibage ichi kuGrain Marketing Board. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti chibage chavo chishoma chavari kutarisira kukohwa chiri kubiwa nembavha zvikuru nguva dzemanheru. vano chine kuda kwekubirwa uku vave kumanikidzwa kukohwa chibage ichi chisatichanyatsooma izvo zvave kuva padambudziko rekuomesa chibage chavo chave pamba vasati vachitengesa kana kugaisa. Mumwe murimi anoti ari kubirwa ndiva Obet Nganiwa vanorima vari kumakonde. Vanganiwa vanoti vakabirwa makirogramu anosvika mazana masere paongororo yakaitwa nana Mudhumeni.
Iminda muri kubiwa zvibage vakomana vatorura zvekutoba zviya kumana vafana vemutorirwa imiguka makafela vari kuba zvibage vakaputa guka ravo wanja 3 days 4 days vasingarare saka vakutoona kuti kutoba ndo kwakutovararamisa saka vari kungopinda mumaminda evanhu vakarima vachiba zvibage kubva zviri zvinyoro vanenge vachingoba zvaoma vari kungoba.
Vanganiwa vanoti chinofadza ndechekuti vakabata dzimwe mbavha dzaivabira zvekuti vave kudziendesa kumatare dzimhosva kuti varipwe.
Ini ndakabirwa paassessment yakaitwa neAlex zvakaoneka kuti vakapakabiwa 800 kgs ndodzakabiwa. Vanhu ava vakabatwa 1 vamwe vacho vasati vabatwa saka musemandi funga tichaenda kukoti.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba Valenton Jaricha.
Vanopinda vachitorogorora mukati vachitorora mukati zvokuti iwo ukabhemba sora rekuno kunze kai hauoni kuti muri kupinda iri sora risei rakati rakamira kuitira kuti paanopinda apa iwo paunouya nokunze uku unotanga kuona kuti apa pazovhurika sei apa tinomboedza kugaririra munhu wacho hamuzivi waya anotora hauizivi iwo unozongoona makadi makatora.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti nyaya yekubirwa kwemurimi yakagara iripo asi iko zvino zvanyanya nekuda kweupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Ndingati kubva kare mafarms uku vanhu vanga vachibirwa zvakanyanyisa kunyanya zvinhu zvakaita sana chibage. Mbavha dzinouya pakati pemunda then wogara ipapo wotokonyora chibage chavanoda then wotakura votoendesa kumamaketi vachinotonotengesawo if varimawo pange pasisina. Saka dambudziko iroro nekuwedzerwawo zvekare nokushayikwa kuri kuitwa mabasa zvaakubva zvaita kuti vazhinji vanenge vasiri mumabasa vange vachishayiwa kuti vanodyei saka vanopinda mumunda vonoba then voenda vonotengesa kuti vawanewo chouviri.
Vanoti dambudziko iri rakakonzerwawo nekushayikwa kwewaya dzinopoteredza minda zvekuti vanhu vanongopinda muminda yevanhu nepose pose. Amai Jiti vanoti kana paine waya kana ruzhowa munhu anokwanisa kusungiswa kuti ari kupinda panzvimbo yakachengetedzwa asina mvumo kana kuti trespassing.
Saka dambudziko iroro tingati ringapedzwa kwete kupedza zvachose asi kuti maybe ringangodzorwa nenyaya yekuti kana vanhu vari mumapurazi umu varimi vakakwanisa kuisa rushowa rwokuti vanhu vasangopinda nepese pese. Tikatarisa mutemo wakare waitaura kuti hakuna anopinda nemupurazi nemumwe yavaiti trespassing and uchitosungwa pamusana peizvozvo. Saka mutemo iwoyo dai wadzoserwa zvekare waita kuti vanhu vange vachikwanisa kuti une simba rekuenda kunosungisa munhu anopfuura nepakati pemunda wako kana kuti nemupurazi mako. Ndofunga dambudziko iroro ringati dzikirei kana kuti dererei.
Mutauri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitove vanoti havana huwandu hwevanhu vakabatwa kusvika pari zvino asi vanoti pane nyaya dzine chitsama dzekubiwa kwechibage muminda dzakaendeswa kumatare dzimhosva. Varimi vanoti hachisi chibage chete chavari kubirwa asi vari kubirwawo zvipfuwo zvakaita semombe mbudzi nemakwai. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wekutanga wemat20 chichibandana neAfghanistan chine ukasha mushure mekurohwa mumitambo mitatu yezuva rimwe. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza zvizere pamusoro pemutambo uyu.
Chere kunyanyorwadza mukukundwa uku ndechekuti kwapinza Zimbabwe pachinano chechipiri kubva pasi pasi murongwa wezvikwata gumi nezvitatu munzira yekuenda ku 2023 World Cup. Zvikwata zvisere kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda ku World Cup. Asi Zimbabwe iri kure kure yakasiiwa nemapoints makumi maviri nemashanu neNew Zealand iyo iri pachinzvimbo chekugumisira kuenda kuWorld Cup uku. Zimbabwe ine mapoints makumi matatu nemashanu chete izvo muteveri wemachevrons vaPatson Nyati vanoti zveWorld Cup Zimbabwe inofarira kumbozvikanganwa.
World Cup yecricket hangatimbokanganwa asi siri zvedu nematambira vari kuita tikangokanganwa tozoziva kuti hatichakwanifai nepatiri pacho paranking hatichapindi kutopinda saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
Asi Zimbabwe ine imwe nzira yekuenda kuWorld Cup asi iri World Cup yemat20 iyo ichaitirwa kuAustralia kubva musi wa16 gumi guru kusvika musi wa18 mbudzi. Asi simba remachevrons rekuenda kumakundano aya riri kutanga kuonekwa mangwana mumutambo neAfghanistan uyo vari kushandisa segadziriro yekurwira nzvimbo yavo. Zimbabwe neAfghanistan zvasangana mumitambo gumi nemiviri yemat20 Afghanistan ichikunda mumitambo gumi nemumwe chete Zimbabwe mumutambo mumwe chete chete. Muurongwa hwepasi rese hwemat20 Zimbabwe iri pachinhano chegumi nembiri izvo muteveri wechikwata ichi vaPeter Msusa vanoti zvinoda kugadziriswa zvakasimba.
Pane basa rekuti vaite chero chero pama rankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Asi murairidzi wechikwata ichi Lauchad Rajput anoti veruzhinji havafaniri kutarisa nhoroondo achivimbisa iye kuti Zimbabwe ichaita nepese painogona kuti ikunde. Anoti ari kushandisa mutambo uyu kuvaka chikwata chake chakasimba chichamirira nyika apo Zimbabwe iri kusangana neJersey, Singapore neUSA muGroup A remat20 qualifiers. Asi vakomana vake Blessing Mzarabani, Craig Evan na Ryan Bo vanofarira kusimudza mutambo wavo kana Zimbabwe ichida kupemberera zvekare. Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana mangwana uye nesvondo vachizopedzisa mitambo yemat20 iyi nechipiri svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu zvichitevera kurambidzwa kuungana kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa emuHarare anosunga vanhu pamwe nevafundisi vane chitsama vanga vachida kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti The Zimbabwe We Want Campaign. Sangano reUNICEF rinoparura komiti yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Mugodhi weTable Mine kuwange unodzinga vashandi makumi matatu nevana basa mushure mekunge vashandi ava vada kupinda mune rimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi iro rinonzi riri kuendesana kumatare nemugodhi uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Gibbs Dube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Nhlangula 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Umfundisi Nelson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapolisa.
Silaleli iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze. Kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze?
Ubotshwa abafundisi abaquqa umkhankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo.
Amanesi amaningi ayahamba e-diaspora, ayahamba e-America kuti adine umsebenzi ngendaa yokuthi imali yethu ayisathengi.
Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Abalincwadi ezibavumela ukuba behlale kwele South Africa bakhuthazwa ukuba bekaphele abathi balakho ukubancedisa ekutholeni amaphemithi amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa namhla avimbe ngci emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare, lapho babophe khona abafundisi abalandeli bokholo lolu labamele inhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulungiselelwa umkhankaso owe The Zimbabwe We Want Campaign. Umevis Kama usethulela lolo daba.
Umfundisi Anselimo Magaya uthi bekumele kwenziwe umhlangano lo endlini yokukhonzela uNkulunkulu eya Dutch Reformed Church eHarare bengakadudulwa ngamapolisa.
What I've noted is that they could not write to me as a convener to bar the meeting because they knew they would not succeed. We're going to get a swift interdict. But the plan that they made is to actually scare the hosts. I was so open with them. They are saying you proceed, but at the same time they know now that the hosts we can no longer allow us to do so.
Ukuba bebengasoze baphumelele kulokho njengoba besizokuya emthethwandaba. Kodwa icebo abalisebenzileyo ngolokwethusela iziphathamandla lapho kade simele senzele khona lomthandazo.
Umfundisi Nelson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapolisa.
Silaleli iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze. Kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze? Futhi sikwenza ukukhuleka. It is clearly stated in scripture that we ought to pray. Kanti lelungelo lokuhlangana abantu bekhuleka lilungelo elipheleleyo futhi elivunyelwayo langusisekelo selizwe leZimbabwe. Kanti njalo kukhona lelizwini likaNkulunkulu ukuthi izinto zibanjwe ngaleyo ndlela.
Umfundisi Ndlovu uthi kulilungelo likaZulu ukuba beqhube imihlangano etshiyeneyo.
Ngeke sivinjelwe, ngeke kube lombishopi ongavinjelwa ukukhulekela ilizwe lakhe. Ngeke kube labafundisi abangavinjelwa ukukhulekela ilizwe labo, ilizwe lethu sonke. Lapho ngitsho labakhokheli balo abazakhokhela ngoba becabanga impilo zabantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu kanye lezombusazwe ukhuthaza uZulu ukuba asekele okwenziwa ngabafundisi.
Akukho abantu abancindezelwe abangafandanga bakwenze. Ngakho ke kufanele ukuthi abantu bezimbabwe bakuzwisise ukuthi kudingeka ugogo, ukhulu, abantwana abafana amankazana, wonke umuntu asukume alethe inkululeko elizweni laseZimbabwe.
Abathethwe ngamapolisa abambalwa lokhu besenkambeni yamapolisa. Laba bantu abangamalunga enhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition batholiswa usizo ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Yehlule imizamo yokuthi sikhulumisane lesikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhale khukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abongi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya emazweni atshiyeneyo ikakhulu aphetheya okwenza ukuthi kube nzima ukuba abaseleyo basebenze ngemfanelo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abongi abakhala ngeholo eliphansi sebesuke ngobuningi babo bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association koBulawayo, uthi abongi sebebalutshwane kakhulu elizweni.
Ukuthi amanesi amalutshwane ezibhedlela, lendawo yokuthi amanesi amaningi ayahamba e-diaspora, ayahamba e-America, uthi adinge umsebenzi, lendawo yokuthi imali yethu ayisathengi, ayisakwanisi ukuthi sikwanise ukuthi siphile kuhle lapha eZimbabwe, lendawo yokuthi i-inflation yethu, i-economy yethu ayisamilanga kuhle, lendawo yokuthi i-dollar siyafuna ukuthi ikumbe ukuthi siyathola i-US dollar, siyayasiholesa i-government, siyakwanisa ukuthi siphile kuhle, sisebenze, sikwanisa ukuthi sisebenze. But kodwa imali ayikhwani, kodwa ngikukubangela ukuthi amanesi amaningi achiye imisebenzi lapha ahambe e-UK kumbe e-America.
Umongikazi unkosikazi Sanele Nyoni uthi sisebenza nzima.
Silokudana kakhulu ngalokho okwenziwa nguhulumende. Kasifisele okuhle lezimuli zethu. Sizamile ukukhulumisana laye mayelana leholo. Akulanto etshintshayo, lokhe kufana. Khathesi iningi lamanesi libone ithuba lokuthi lisebenze laphandle kwelizwe, osokubangela ukuthi sisale sibalutshwane, njalo osokusenza ukuthi lo msebenzi ube mningi kakhulu kithe siseleyo, njalo kuzabangela ukuthi abantu bacine bengelatshwa kuhle bonke.
Okwamanje unkosikazi sikhululekile Nyathi ongumongikazi uthi ulungiselela ukusuka eZimbabwe.
Ngilungiselela ukuhamba kodwa uhlupho engilalo yathesi imali efunakalayo. U-agency engimtholileyo uthe ufuna i-cash phambili efika ku-6.5 euro. Ukuze ngihlanganise leyo mali ngeholo lami kunzima, so sengizadinga abangafuni i-cash lanxa labo bebamba imali eningi. Bengicetshiswa ngomunye ukuthi kufanele ngikhangelisise i-contract yami lo-agency ngoba labo sebethatha advantage against us ngoba si-desperate.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi ukuhamba kwabongi sekwehlise izinga lokusebenza kwamaklinika kanye lengatsha zempilakahle.
Amanezahamba imbangela yakhona kuyukuthi asiholise imali yaphansi. Bavele basuke kithi izikhathi eziningi bangazibi ngalokho okuthiwa yinotice. Lo nyaka sebehambe kakhulu ukwedlula kweminye iminyaka, lokho sokusenza ukuthi abantu balinde izikhathi ezinde emakliniki belindele ukubonwa kubona amanesi lawa amalutshwana aseleyo asedinga kakhulu.
Okwakhathesi abongi bachaze ukuba abalalwazi lokuba iholo labo lingakanani ngoba bengakatholi incwadi ezichaza lokhu. Kodwa inyanga ephelileyo kuNkwenkwezi bahola amadola angamashumi ayisikhombisa lengxenye emali yakuleli i-$75,000. Bathola namadola alikhulu lamashumi ayisikhombisa nengxenye emali yeMelika i-$175. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikomiti yedale leCongress yakule Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwedaleleli ngozibandlela ngomnyaka 2021 kulungiselelwa ukubalwa kwama-electoral votes ikhale ukuthetha lolu daba olwethulelwe uZulu kumabonakude izolo kusihlwa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba idale leCongress lethule ubufakazi obujulileyo obuveza ukuba uwayengumongameli uMnumzana Donald Trump wazama ngamandla wonke ukuvimba ukuthi kubalwe ama-electoral votes. Kuvezwe njalo ukuba uTrump wayefuna kugenqulwe impumela yokhetho lolu ahlale esesikhundleni loba kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joseph Biden osengumongameli wakwele Melika. Kodwa uTrump labanye bakhe bathi wonke lokhu kwenzelwa ukuba avinjwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. UBiden wanqoba uTrump kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020 ngokubuthelela ama-electoral votes edlula kancane amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha kwele Melika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokhu ukuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi owezinto lokhu kohamba njani, ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi liyana ukuthi ichaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani wathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa okuthi khona umuntu uyawina ama-elections, athi nxa ewawinile lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapha abaphose bafanana lakhono lokho sibili khona kanye okuchaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabonakude?
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane, kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe, uchayiwe, abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokhu ukuthi uluzile, bese kuqhubekela phambili kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa kuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sokusiba ngokunye okungasiyo i-democracy.
UMnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha kwele Melika. Ulive Talk namhla sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Izizalwane zakwele Zimbabwe ezilamaphemithi amiswa ukusebenza kwele South Africa sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele amaganyana asegcwele ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukubasiza ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Uthuso Khumalo uzipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhulumende weSouth Africa uphe izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi ohlobo lweZimbabwe exemption permits kuze kuyafika umpalakazi ukuthi zibe sezithole olunye uhlobo lwamapermits kumbe ziphume ziphele kulelo lizwe. Kodwa-ke iningi lehluleka ukuphumelela kuzicelo zamanye amaphemithi la njengoba bengelakho okufunakalayo. Lokhu sekwenze kwahluma amankampani esiphangiphangi ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukusiza abeZimbabwe laba. Iningi lamankampani la afuna umuntu abhadale imali ethile ukuze ethule udaba lwakhe kuwo, bese umuntu eqhubeke ebhadala ngokuqhubeka kohlelo lokufaka izicelo. Intatha zindaba eZimbabwe umxolisi Ncube uthi abantu badlelwa imali nje mahala yilawa mankampani ngoba abaningi abasoze bawathole lawo maphemithi.
Abantu abaningi abayikwenelisa ukuthi bathole amaphemithi amatsha eSouth Africa ngoba amaphemithi la aweZimbabwe exemption permit abawathweleyo eza ngokuthi abanelisi ukuthi bathole amanye amaphemithi abevele ekhona kungenxa yokuthi abalayo imfundo elingeneyo kumbe ngithi mina ama skills angabenza ukuthi bathole amaphemithi aseSouth Africa.
Iningi labeZimbabwe laba ngabantu abebesebenzela ezindlini, abanye bethengisa esitaladeni, kanti abanye bebesebenza imisebenzi engadingi ukufundelwa. Uhlupho ukuthi amaphemithi okufanele bangene kuwo afuna umuntu owenza umsebenzi ongeke wenziwe isizalwane sangwele South Africa. Le misebenzi yamakhono aphezulu ebhalwe phansi lugatsha lwendaba zasekhaya. Kungehlula lapho umuntu kuzafuze abethethwe isizalwane sakwele South Africa kumbe abe ngumntwana omzali oseyisizalwane sakwele South Africa lamanye amaphemithi anzima ukutholakala. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingavumi ukudlela imali izigelekeqe ezizulazulayo ebulenjini be-internet.
Hayi, labo ngabantu abazidingela imali, angithi vele nxa abanye abantu behlupheka, abanye bavuka ngabantu abahluphekayo, kakulanto abazabancedisa ngayo, ngoba yonke into ibhaliwe ukuthi umuntu kumele alandele imigomo ebekwe singathi ngolwasemzini ama-requirements, ukuthi nxa kumele ube le-permit kuyini okumele ukwenze. Kuba labantu abakhuluma ngani thiwa sebebhadalisa abantu, angani bona bakhuluma labantu abaphakathi omafezi, hayi basengezimithiyo, kakulanto abazoyenza.
Kusenjalo inhlanganiso ezimela beZimbabwe laba zithi azikezwa ngumuntu obelalolu hlobo lwepemithi esenza umsebenzi ongela khono oseke waphiwa olunye uhlobo lwepemithi. Zithi zikhangelele ukuthi abaningi bazazithola sebeselizweni ngokungekho emthethweni ekupheleni komnyaka, okuyinto ezakwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kwele South Africa. Kodwa-ke ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kuthumela izincwadi ebantwini abalamaphemithi la lubakhuthaza ukuthi bafake izicelo ngoba okwakhathesi balutshwana kakhulu asebethe bafaka izicelo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Abantu asebekhulile eZimbabwe bathi bathule nzima ngenxa yokugugudeka kwidola lelizwe njalo lokuselakala kwemali emabhanga kanye lemali encane emapentsheni abayihola kuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu. Bathi lokho abakuholayo kuphelela emabhasini. U-Ezra Jesus Banda uintathelo yethu yezindaba usetshelana lolu daba esetsholojo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulise ngedola leMelika kumbe amaranda kwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye lapha etsholotsho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Uma sithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini, igcina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusike kulaa mali kwanayo.
Ugogo uManqube uleminyaka engamathumi asishiyagalombili lambili 82 uvuka entatakuza ehamba ngenqola edonswa ngobabhemi esiya etsholotho esuka emakhaya koMvundlana. Uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke.
Thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani. Silabazukulu kasikwazi siyabanikani, asila mali kasila lutho. Lapha siyaha kuloko mangalisayo, okumangalisayo sibili ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapha. Izalukazi sibili, isalukazi esimangalisayo singakwanisi lokwenzani ezandleni zakhe.
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwamazibisa uthi imali yeZimbabwe ayisathengi lutho, ucela uhulumende abakhulise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo i-welfare ayisithi zingalutho, besicela sibili ukuthi kumbe lingasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwamazibisa khona lokuyathenga ishukela, imali yakhona ayithengi lutho. Lesicelo esikhulu kakhulu khonapho.
Iningi labadala bathi bacela uhulumeni abanike imali zabo zepension ezandleni engazifaka emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga. Umnumzana Two Boys Khali wemampanjeni ngomunye wabo.
Into ekhona ukuthi akula muntu olwenzaka lathi njengabantu abakhulileyo. And inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho. Labantwana labazulu bawufa lonyaka nendlala. Uhulumende kasizamele icebo siphiwe imali zethu cash. Ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho.
Umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi yenkululeko woveteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli. Yena usuke esigabeni sakuDlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi.
Ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje kula nto esiyitholayo. Imali angitholi, le pensheni angikwazi ukuthi ngiyithole kanjani. Khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa kula nto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilwelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngingenza kanjani badala. Uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathi akalandaba lathi kasibeki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seTholotsho balubhekisa eTholotsho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepension ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana nabohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zikazulu enhlalakahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma neStudio 7. Ngimele Studio 7 ikhamana mu-Ezra Jesus Banda.
Omanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Eminyakeni emihlanu edluleyo inani labantu ababhekane lendlala selikhuphuke lisuka kwabayizigidi ezedlula kancane ikhulu 108 million lafika kwabedlula izigidi ezilikhulu lamajumi ayisithupha 161 million emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende wakwele Melika, olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi lokhu kwenzakala eleRussia lingakahlaseli eleUkraine. Uthi kulandela impi eqhamuke kwele Ukraine ngozibandlela lonyaka, abantu abayizigidi ezingamajumi amane, 40 million, labo bazithole bengasela kudla. UBlinken uthi kulabanye abathi wonke lokhu kwenziwa izijeziso zenoto ezivakelwe eleRussia ngeleMelika lamanye amazwe. Uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba eleMelika lafakela eleRussia izijeziso zenoto lisenzela ukumisa impi ekwele Ukraine. UBlinken uthi kunenge okumele kwenziwe ngamazwe wonke ukuze kube lokudla okuzakwenela abantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi okunye kwalokhu yikubambisana kwamazwe wonke ekudingeni ukudla okufunwa nguZulu. Uthi eleMelika lizaphendla indlela le ngokwethula izigidi ezedlula amakhulu amabili $215 million iyokuthenga ukudla. Okwamanje eleMelika selasebenzisa amabhiliyoni amabili phose lengxenye $2.3 billion kulandela ukuhlaselwa kwele Ukraine neleRussia. Uthi kumele kukhangelwe njalo imvundiso yokulima kuzokazi le-Afrika lezinye indawo. EleMelika okwamanje selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu amadola $500 million ekuncediseni abalimi. UBlinken uthi kumele kuvuselelwe ezokulima lokumelana njalo lokungani kwezulu. Uthi eleMelika liza kwethulela umhlaba wonke jikelele amabhiliyoni amahlanu amadola $5 billion phakathi kweminyaka emihlanu ukwenzela ukuba kuvuselelwe ezokulima njalo abalimi bemelane lokungani kwezulu kahle emhlabeni. Uthi kumele kuncediswe abampofu ababhekane lohlupho lolu olwendlala. Uphinde wathi kumele kuhlanyelwe amabele amaningi ukuze kube lokudla okuthe xaxa emhlabeni wonke jikelele. Uthi kungenziwa konke lokhu umhlaba wonke jikelele uzamelana lendlala kuncedwe labo abaswelayo.
Lapho belilalele imibono yelizwe leMelika. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba lomculi kamaskandi uSmile Sezintombi. Yena usethule idlalade lakhe lokuqala kubika uNtukwamele Nkomo.
Thank you.
Lanxa uSmile sezintombi eseke wethula amanye amadlalade ebambisane labanye abaculi leli ngelakuqala alethu le elilunga elizimeleyo. Nangu elonda imbali yakhe.
USmile sezintombi iloni igama lami elisebenza emculweni, lami igama uSmile Sibanda. Ekhaya ngivuya eCholocho esanqinyana. Emculweni ngiqale mina kungena emculweni mangaphazamisi beku-2013 isiqala ukungena emculweni, noma nje kwase kukudala nje ngizama nje ngingakaze kodwa ngingena e-studio.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lambili ezigoqela ethi senishela kanjani, umendo, ukuhlehla kwenqama, ukuhlabelela kanye lethi inxeba. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Okwamanje umculo wami awukatholakali kuma digital platforms. Ongabe ufuna uxhumana nathi kulezi namba 0786542212 zase South Africa ke lezo kuthi umuntu uyabe zofaka ikhodi.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Engingakushiyela abalandeli nabathandi bomculo wami ukuthi ke sikudinga kakhulu kubo i-support yabo, ngoba ngeke sibe yilutho nje ngaphandle kwabo. Sidinga kakhulu i-support kubo, basixhase njalo ukwenzela ukuthi nathi singakhathali, siqhubeke njalo sibenzele okuhle.
Uphuma ke enkundleni uSmile sezintombi ngale.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameni Nkomo. Sinakehlukana isihlobo othi sikhangele ebesilazo namhlanje. Kubotshwa abafundisi abakhokha umkankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo. Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa emoyeni ngenjabulo umthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.